Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurumetri 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Ndau kutema kwanza kwa nesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini jonga kandemi ili ndiri mu Washington DC ndi chiti ezu nesu mchirongwa chedu cha nasi vazirezo utano runoti vanhu vaviri vakafane chirwere cha COVID-19 munyika nezuro icho chakabatawo vamwe zana nemakumi matanhatu nemumwe bato idzare Citizens Coalition for Change runoti mapurisa emubulawayo awe kurishaisa mufaro achida kuziva urongwa wemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro. Sangano rinoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinobvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukupidza musarudzo dzemabyelections. Vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano runoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu zana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu negumi nezviviri. Bazi rezveutano richitiwo vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 4,278,394 vabaiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru zvitatu nezvinomwe zvine mazana mashanu nevanomwe kana kuti 3,307,507. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitanhatu nechimwe zvine mazana maviri nemakumi mana nevana kana kuti 61,244. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuBulawayo dziri kushayiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyerekupe rwekuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatomboyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chirodza.
No nyaya iri kunetsa ndeyekuti mapurisa ari kufamba vachibvunzurudza vanhu kuti tiri kuda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti tiri kuda kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa even mafoni vanhu vakudeedzwa kumahofisi eSouthampton kusimbori kana kuLaw and Order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa ichibvunzurudzwa kunzi Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show itenge tuda kuti tinge tichiita vabva vataura kuti no you can't do that.
Muri kuona nhasi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndofunga 30 kupfumula aendeswawo mapurisa kuofisi achiko achibvunzurudza izvi vakomana vedu vesecurity Nelson aripi. Saka tinoona kuti no apa vari kutyora kodzero dzedu iyo vanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa uyezve azvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu zvedu izvi
saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro
tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa izvo muchiziva kuti hatina mobhira tagara tasununguka muno munyika nguva yasmith pale nelaw and order maintenance nguva yamugabe vakachengetedza mutemo iwoyo veudzvanyiriri vakazouchinjirudza zita vakuda kunatsiridza vakati mutemo uyo waakunzi posa saka nezvi kwaaneumwewo futi wekudzvanyira vanhu saka ndambobvira tava vanhu vakasununguka muno munyika not even one single day handambobvira taita vanhu vakasununguka saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu and chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda
mutauriri webato recitizens coalition for change mubulawayo wasweden chiroodza vari parunare kwakare kuulawayo nablessing zulu westudio 7 sangano runoita zvesarudzo munyika rezimbabwe electoral commission kana kuti zec rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemaby elections nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mugwaro rakaburitswa nezuro mutauriri wezec amai joyce kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muward 12 amai kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanyemhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza asi amai kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo neurombo nezvakaitika patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vashepherd kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti nolin makumbe akanga akanyoresa kuti nolin musariri vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa
vanga vasina kuchora kuti ndori makumbi rova ndoritarimuota anganatinorini
vamukumbi vanoti zvakaita zec zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena
havana kupa kuriti nezvavachaita pamberi apo kuti zvisazoitika zvachose vakangoti vane urombo nezvakaitika saka kuti vati tinotichagadzisa tichidai havana kutipa ipa saka hatigoni kuvimba navo
sachigaro wesangano rinoongorora sarudzo rezimbabwe election support network kana kuti zesin vaandrew makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita zec hakuna zvakunobatsira
vaandidet vanenge vachida kuti vanominato vanofanira kuchekera vega kutarisa vega muvhota ukaona kuti mazita avo arimo here mazita evanhu vanoda kunominatwa vanoda kuvanominata arimo here muvhota so zvinoizvo zvinenge zvinhu zvichinetsa zec
nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa zec nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wavatori venhauwakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we get a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. What we see across the city is that the level of the water table is going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters, now having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatova mudambudziko remvura muHarare, guta reHarare riri kukundikana kuwanisa vagari mvura, izvozvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisine nezvibvumirano zvakasainwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu vekwavaone pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Vagari vakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Wetlands Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa tiri vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauri wesangano iri Muzvare Amkela Sidange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvokuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Hari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi rekonzuma Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mungo mbereki amai indre takaedza vati mwana wawo atatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereka nemwana ari kuboarding zvakandiomera nenyaidzo kukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambi vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Asi patombotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekunoita akwanewo zvokuvarai mwana zvechikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara futi tichida kudya. Panozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tingovane 1-1. Mwamwe wangu ari kumayunivhesiti hazvo zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawezekwizi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemutengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuti nzodivire hurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Anoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yecizi zetu mumasvingo vadhumisani mungujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Zvokushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tirikuona kuti maaverage maboarding schools are charging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti Mindfulls ndowakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 70,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadon chuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Tinozvizivai isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvozva zvatiomei mari yedu yakudhipirishieta ndochokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzenzara refireman early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Ndakamira studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudya. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutungamiri ubato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekusweroshoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezano PF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika ronongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwe ndo vanoti mapato anopikisa anosweroshoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunga akatengwa nezano PF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakatozivisa kuti vachadzinga nhengo dzebato ravachamisa dzinenge dzakunda musarudzo dzemabye elections ari kuitwa muna kurume kunyanga hazvo dzakwikwidza dziri pasi pebato reCitizens Coalition for Change vachiti hadzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato rezanupf rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamwe nenhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga rezanupf.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanhu ngakusaziva utongi hwomuzimbabwe hunodiwa navanhu. Vanhu vomuzimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanotsika hurumende ivo kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu iyezve totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti anoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Hasi chokwadi ba zanupf haitarise kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti rushinyo rezimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona uchingonzi uyo pane zviripo kana bvete rikapfeka hembe rikanongedzera mamadza yavo richizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, bati ibato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu. Vanhu vakadziringwa vakasikwa kuti ibato revanhu. Ndokusaka muri kuona kuti ruzhinji rwezimbabwe pamaelections esatinoita vanowana chaunga chinovateera bati havaone ruzhinji runodiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC iri mori MDC yangoshandirwa zita nekuti havana chazita chayachinja. Kutambura kwavo nezimbabwe hakukodzerwe nemusangano wezanupf, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana vezimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. Oppressing our children or our people to rebellion nemasanctions. Asi vana vezimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuuya dzemabye elections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu vezimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematuke kwenyika. Vanhu vese vezimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda iko zvino pamabye election atatarisana nawayo. Havambodhakanyiki pfungwa vanhu vezimbabwe, hapana pavakabokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro wevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvito zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyisi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzveva, nokuti vanhu vatasa neupenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere rezimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa nezanupf, munoti?
Tekutanga ndekuti vazembe vari pano vachazokudza kuti vakabhadharwa mari nezanupf, asi makanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti sinde rekupikisa rinobva paMDC raaku CCC vanongova netsika yekungopomera zanupf kana vachinge vakundikana. Chekutanga, vakadzingwa vawilson lube kumdc vakanzi vatengwa nezanupf, vakanzi vapiwa pras munhu wezanu. Vakadzingwa vabiti vavice president vachamisa vakarohwa nevanguard vahambe south spire vakatozoponera nekutambira motikari matangirai vakanzi vatengwa nezanupf mangoma akabvapo achidzi atengwa nezanupf pakaitawo mukomana weruzha ujokusikana akanzi vatengwa nezanupf akakutanga nepati yaiMDC99 vese ava pakafa vachandirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMDC hatina kuzoziva kusva vanozodzi vakazonzi vazotengeswa nezanupf vachiri kuzanupf saka nyaya yekukopomera zanupf inyaya inongoitwa nevanenge vakundikana.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vanoti bhodhi reZIFA rinotungamirwa nemutungamiri weZIFA vavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaMulochwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aimbotambira Akedi United Danny Jim anoti kurwisana uku ndiko kwakaita kuti Maorias akundikane kuAfcon.
Marizauti anogobuda sei ivo vakuru vakuru wacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi, saka kusava neodha ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMulochwa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matano makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKenny Ndebele, manager wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mpurutsa, sachigaro weHighlanders vaJohn Fatsibanda pamwe nemukuru weCapes United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZIFA Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZIFA vaTolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi Muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yeZIFA board havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZIFA Northern Region vanotiwo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezuro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemaMighty Warriors icho chirikugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutaura kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa, asi haisati yatora matano mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm, nhasi tiri kutarisa nyaya yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, titumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali, itshona njani izilukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u-3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokokuqala ukuthi amaphosta kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amaphosta mele beringi bela konke kwamabhokisi lana uneneni ukuthi beshwezele umsebenzi. Kulinto imali i-community lokhulisha i-community ukuthi pho-ke bezazekwanza nawo ukudika lezi ginamkhubalezi zifike into ezincane ezinjalezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphokisi elidolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi ngabe ezibolele emavinkilini awebhukama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze kube kwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time. Ngoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicatshangelwa ukuthi engabe ezibolele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imihlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu besebuthena kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola lethumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esenondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazi nebakalazi le poison yakhona nasi ayazikhanyela laphana abayibekile emawenza amapholisa. So akuyacinisela ukuthi kazange efakwe sam hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwo khonakalo mbelonkosiyazo. But okuyisho endikhala ngakho kakhulu khona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So ngabe sizinda lokhu zikazimnukisa umuntu lwana asiyonto erayithi kula bantwana kulani nala. So asiyonto erayithi kwi-society le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama odaba kubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala so umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinya inhlanza lizama ukubiza amapholisa basidadele umuntu wethu lo umuntu yinhlanza uyonakala kathe bona uzwanjani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Nara olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residence Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
ekwinto elihlazo kakhulu community overall okuyophula isiko lomkhuba wendawo yakithi abahlali begwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo asokuqala ukuthi amapolisa efuze ukuresponda to izindawo ezifana lezi kumele amapolisa kumele bebered bela konke amabhokisi lana okuningi ukuthi befeze lo msebenzi kwinto emali ezicommunity okhulishwa i-community ukuthi pho-ke bazakwanza nawo ukudika lezi gila mkhuba lezi sehlulwe into ezincane ezingalezi
isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendula ngemibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini yewhatsapp ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uzulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyehlolwa ngimele umsakazo we-studio 7 nesisemajawundeni egwanda Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane olwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshi ezilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgogo onqabela ukuhamba kwabantu. Umphathintambo e-ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ingxale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisabala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo, iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisichakalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimelisiro 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili kubika abogatsha lwezempilakahle. Isele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphunyike emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedalele High Court uthembise ukuba uzakwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphi labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele Studio 7 ukuthi akwaziwa okuzakwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade siphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphi kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi asihlukumeze dokotela uKhuphi, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungile ukuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sebevumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma e-court kufuze alandelwe, kube le-consistency e-court, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto ema-court. Okunye okuphumileyo yokuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezigxothile kubandla le-MDCT, yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi okwelinye lamacele e-MDCT. Ubexoxa ne-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuninginingi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Tikomalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezitshiyeneyo ekhuluma loZulu ngazakwenza engavotelwa.
Yathi, omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singala mama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into enziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo
White 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti ezinye zivaliwe ngendaba yamagesi abasakwanisi lutho abaselabo mkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lamafloors akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba ingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu.
Ibandla lezabhula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanye kanye! Kanye kanye!
Wathu!
Wathu! Into leyo ayisoze yafayafa, ayisoze yenza njani? Ayisoze yafayafa, izaphu. Ingangena phansi evumbuluka laphana. Ilokhu izaphu bantu bakithi yafungelwa.
Kanye kanye! Kanye kanye!
Wathu!
Wathu!
Olandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwana abaphikisayo ababonakala ebantwini.
Laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlawumbe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution, i-devolution of power. Ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. Isystem yebambileyo kakhulu kwenza lutho. Ibhotini ithulitensi kwaxotshwa imithova yonke khonapha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwuGibbs Dube.
Lokhu sikudaba lunye. Abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo nakuba-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper ku-MP wabo se-reinsisting. The following day, hayi sekubhlokiwe. So besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye e-parliament. Even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesiangulesa la ngiphathele kwamanye ama-MPs besiye e-parliament. Bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo ukuthi ngibuye nakho kunokho abangithume khona.
Labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu.
Ngeke ngibesabe mina ngoba ubila ores ngingumuntu adisebenzele ebantwini angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo isiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engiyethisana labo bonke ngabantu bangomama kodwa mina njengomama owanentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olekufini
ubone ngani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yana ukuthi wesilise ngenza ngcono.
Hayi abantu sebekwazi abantu banazelela ukuthi umama ngumele esihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba lawo ama-MTs angobaba angeke basole bayenza ityabo baza kahle kodwa kusosola kathi mina ngikhe ngibona ngabona kale kule gephu igephu abaiguba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuseni ebumangini izini ebantwaneni amayuti njengamayuti ngiyazithinta ngibe ngumyuti ngingene labo but abaningi bakube sula khona kuyani u-m t abonakale maybe ezinhlengi it was i-ray futhi umbono m t emhlengi but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengeke ngingene yonke indawo ngigcwale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Sicele Silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sekuphumula kobulawayo ePhalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecacha awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele ibutho lakwelemelika namdako le-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke abakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intathethi zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecacha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda eDelta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaper Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni athuzani lele-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile nohlelo lukahulumende olokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sibandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokungididanisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi kathi sesithize yonke into mayelana ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, iZanu PF iyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, ngalesi sekulale i-Triple C yenzela bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Sky Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose nsuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni wabana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosha guys abantu basuka beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sekungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizekuthina sikhathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi sile-12 sizagcina sesifika mebuzulana sesilelela lakwe-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake lingaka linje so pena ususithi hayi I say wo inani lingaka sesinani lincane lingaka angithi even nalo ucezo la ngolo luqhunyayo lalo liyancithiswa futhi
iye lezwakala lodaba lolu mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona uma ukhanalisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatureland iya-ignowa ma kuthiya phambili ayila lesi upolitical identity yeZimbabwe so kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni le soati indebele singathiwe sibale lithi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesethi hayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni labameli izanu abasemathebeleni labameli MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebelele nje isala ukuthi i-election kuphela ama-promises abekhona nawa abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abalaphawa abayinikwayo ukuthi babuye bazosebenzela abantu babo kwamaqhina esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti ma ngisuka lapha ngisiyavota into lobuni zuyehed khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-two ayila meaning vele ayilethi spaf ayilethi sithwala emganwini ayilethi mbida ayilethi nyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiya
ngalela inini yokuvota hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le lako kona kwana sila kushoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaye besithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isile 21 years ibusa lapho emadorobheni especially lapho koBulawayo kodwa akula into ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu agcine segive up in the whole system abantu kanti vele uvote wabona sebezivotela nje wavele ungasele kungelalutho njani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba mxhosisile sile uyitshayile sile ngaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe yikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asingezihambele kumogoli kumadiaspora le ndawo ezitshiyetshiyene ezinjalo ngoba ezenodela usuzibuza ukuthi why kanti sikhuluma so ama-centers ebodini lawo asebiswe ebantwini kanye sekuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kunapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota sokubuyedela niqala umuntu ekhala ukuthi hayi kukhatshana azobe ufinyele uyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nanku sokubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yangona so khona ukwala umuntu ngobona kumele sikukhalela le mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isingisivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangona sokusidinga abantu bonabona bevele nje bengekho so maybe kanti le kukhona ukuthi ona maybe singake siyenze i-census le sike sibalani sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephela ndaba uzathola ukuvoti kurejista abantu bebhelwa abangu-16,000 ake nisibalane sibonte ona vele ephela ndaba abantu bangani antabo then sesiqala-ke ukuthi si-consolidate sesivela maybe mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibonte mhlawumbe sihloko sifuna ucabangela into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningi kangako
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungulayo sombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicatshangelwa ukuthi ngabe ezibulele emavinkilini awephakama. Abazancintisa lokukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngowafast 6 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ngakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.